Vamugabe vakabuda munyika nezuro manheru vachienda kuSingapore kwavachange vari kwemwedzi wese apo vanenge vari pazororo. Mutauriri wavo vaGeorge Charamba vaburitsa mashoko ekuti vamugabe avo vakatakura mhuri yavo yese pamwe nevano vachengetedza vakawanda vachazoendawo kumusangano weAfrican Union uchaitirwa kuguta guru reEthiopia reAddis Ababa pakupera kwemwedzi unouya panguva iyo vanenge vachiri pazororo. Zvichakadai, mutauriri weMDCT vaObert Gutu vashora vamugabe vachiti vari kushandisa mari yakawanda inobva muhomwe yehurumende kuenda kuzororo kunyika iri kure zvakadaro, zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi. Mumwe mugari wemuHarare, muzvare Biula Chindedza, vati mari yose iri kushandiswa navamugabe mukufamba iyi dai yashandiswa pane zvinhu zvine musoro, dai upfumi hwenyika husina kupfugama sezvawakaita.
Kubuda kwaitwa nemukuru wedu wenyika Comrade Robert Mugabe takunzwa kuti vabuda vaenda for annual leave. But mari yacho yavanenge vachishandisa imari yakawanda semunhu aenda nemhuri yese. Toziva kuti vakanhu vachienda mazuva mashomanana, it means kuti vanoshandisa 2 to 3 million pamazuva mashoma. But iye zvinezvi tikatarisa mwedzi wese vaine mari, vanogonozoshandisa mari inosvika kana kana ma 30 million. Yete zvinezvi mahospitals haana mushonga. Zvikoro hazvina mabhuku, vanhu havasi kubhadharwa, masivhu sevenzi havasi kubhadharwa mari inovakwanira, ende vamwe vanombowana mabhonasi, zvinhu zvisingatifadze semacitizens emuZimbabwe.
Amai gamuchirai madamombe, vanoti vamugabe dai vaifamba nevanhu vashoma, mari yaibuda muhomwe yenyika ingadai isina kunyanyowanda.
Kwakatongooma nokuti kufamba kwavari kuita vachibuda munyika nevanhu vavanoenda navo vanenge vachishandisa forex yacho yese. Muno mutosara tisina mari, iwo mabhondi acho aripo iwo anenge ari mashoma. Saka zvina zvazviri kutibatsira nokuti vanhu havasi kuwana mari, vashanda havasi kubhadhara masivhu sevenzi ari kungochema-chema. Izvezvi kwaitaurwa nyaya yemabhonasi kuti hakusati kwataurwa nyaya yemabhonasi kuti ari kuuya here. Saka zvina zvazvinobatsira kuburitsa mari yacho kunze, isu tichisara tisina zvatinazvo munomu.
Asi vanotaura vakamirira bato rezano PF muSouth Africa, vamo Life Mapeture, vanoti hapana chakaipa kuti vamugabe vaende kuzororo, sezvo zviri zvinhu zvagara zvichizivikanwa kuti vanoenda pazororo mukupera kwegore rega rega. Vatiwo kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu panyaya dzekuti achatora matomu kubva kuna vamugabe ndiani, hadzingavatadzise kuenda kuzororo. Zvichakadai, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mushowe vaudza Studio 7 parunhare kuti havasi kunyatsoziva kuti mari ichashandiswa navamugabe pavanenge vari pazororo yemari iyi, kunyange hazvo pachashanda mari yakawanda kudarika mamwe makore sezvo vachazoita basa renyika ivo vari pazororo. Vane ruzivo nezvekufamba kwavamugabe vanoti mutungamiriri wenyika anowanzoshandisa mari inoita mamiriyoni maviri pose paanobuda munyika kwemazuva maviri kana matatu achienda kuSingapore. Mari iyi yakawanda zvikuru zvokuti inogona kutenga mishonga iri kushayikwa muzvipatara nepamusana pekushaya mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.